munyika muno zvakatarwa neSouth Africa zvinhu zvakanaka zvinovandudza uyanana nekufambirana pamwe chete kwevanhu munyika kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika makanzwa minista wekusouth africa veforeign affairs vachiti kana tisati tagadzirisa politics yemuzimbabwe hatigoni kugadzirisa upfumi hweekonomi yemuzimbabwe izvozvo tinowira nawo nokundo zvataitaura kuti shurushuru yenyika solution yenyika mhinduro yenyika irisi renyika rinobva pazambuko rekuwirirana pamatongerwo enyika totaurirana togadzira nyaya dzekubirwa kwemaelections togadzira nyaya dzekuti munyika hamuna shanduko inobatika togadzira nyaya yekuti tibve pane zvokuita kwakudhara kwerima kuenda mukuita kwechiedza kwerugare kwerunyararo kwebudiriro kwemufaro tagadzira saizvozvo nyika yedu yoenda mberi
saka bato renyu rakagadzirira here kuti riite nhaurirano kuti ripedze matambudziko atarisana nenyika
ndataura ndikati nyaya yemunyika haingori yebato chete inyaya yevanhu vese vemuzimbabwe kuitira kuti isu tisangane nevezanupf toona munozviziva kuti zvanza zvinogezana munozviziva kuti kutamba mese jairiranai geranai misoro kana muita kuti mumusha muve nerunyararo neutano hwakanaka saka isusu takati vezanupf ngatiitei kuturika denga hubatsirani hakuna munhu anogona kufamba riri gumbo rimwe chete andova makumbo maviri nyika ike zvino yakamira negumbo rimwe chete ngaimire nemakumbo maviri togadzirisa kuti dambudziko redu nderei togadzirisa kuti mhinduro yedu ndeyei togadzirisa kuti gwara ratinotora nderipi togadzirisa nyaya yekuti upfumi hwenyika hunogadziriswa sei tokoka kune vedzimwe nyika isu takwanisa kukokorodzana pachedu hatigoni kushedzawa kune dzimwe nyika kuti vatibatsire kana tisati tazvibatsira isu pachedu nekuyanana nerudo nekugadzirisa matambudziko edu nyaya yekuti munyika medu mune matambudziko inozikanwa pasi rose dei tagadzira matambudziko iwayo saka isusu takazvipira semusangano nguva yega yega ndakatotaura ndikati vamunangagwa nezanupf yavo ngauye titaurirana kwete nokuti ndo vakahwina maelections asi nekuti ndo vamwa nerimwe bato rinovawo rine chitsama chakati kuti munyika uye ratakaona rine mavhotiwo ari pati pamusoro chero takavakunda zvedu asi vanga vachititeverawo zvinova zvinhu zvakaita kuti tizoenda kuconcord taonawa pamusoro pedu isisi tanga tiri pamusoro zvese izvozvo zvindo zvatoda zvive nhaurirano dzatinova nadzo togadzira dambudziko remunyika muno upenyu hwonaka vanhu vashupika vazulu vanhu vatambura mukatarisa madokta ari kudzingwa pane kuti vange vachigadziriswa mukatarisa maticha ari kuzvambaradzwa pane kuti vange vachigadziriswa upenyu hwavo vashandi havana mukoro une basa mitengo iri kukwira zvinhu zvaoma hatiduri zvinhu zvambe zvakadai zvinogadziriswa vanhu kana vachinge vayanana mumba mune bopoto hamuite zhizha mumba mune kuvengana hamuite runyararo kana rugare hamudyiwi rinopisa saka isiri kuti ngatimbodyawo rinopisa taneta nekurova nzuu taneta nerinotonhora taneta nongorova mufushwa nekuti rinodawo kuti tinde kune zvikurukuru zvidhafudhafu senyika
tiri kunzwa kuti vakambotumira nhumwa vamunangagwa iyi chokwadi here uye makazvitambira sei
handisati ndaona nhumwa yakabva kuna vamunangagwa kune vanouya vanouya vari vechechi ndovandakaona ende tinovatenda nekuya kwavakaita tinovatenda nekuramba vachiuya vachitipawo mazano nekuti ndo zvatinotarisira isu tinoremekedza makereke munyika muno nekuti kereke ndo donhodzo renyika makereke kubva kare kare kana munguva yaisraeri mubhaibheri machechi anga achiva nekubatanidza nyika anga achiva nekurayira kuna mambo muprofita ndobasa raaita muprisita ndobasa raaita.